Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 27 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanobhadhariswa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitywa vanoti hurumende iri kukurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pane vanhu vakawanda vanga vave kushandisa mafoni semabhanga. Vakuchitywa vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti haina kurongeka.
Saka maplatforms avanga achibatsira vanhu vakawanda. Tikatarisa kungo kuti zvashedzerwa gazvichivharwa. Tikatarisa futi tiri panguva yeCovid inoyi. Hurumende yanga yatoti vanhu ngavavhure inonzi one money vakwanise kuisigwa mari. Saka vanhu ivava vanoda kubatsigwa futi vanoitwa sei? Zvakawanda zvinoda kutariswa tisati tangomanya kunovhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti zviri kuita hurumende hazvishande sezvo kuri kurapa musoro kwete chikonzero chapa kuti musoro urwadze. Vakuipa vanoti dambudziko riri kukonzera kukwira kwezvinhu kushayikwa kwemari yekunze sezvo makambani akawanda aitengesa zvinhu kunze kwenyika akavharwa. Mumwe anoita zvemabhizinisi munyika pamwe nekunyika dzakaita seMalawi vaLouis Madafi vanoti danho ratorwa nehurumende richasiya vanhu vakawanda zvikuru vekumaruwa avo vanga vachishandisa mafoni avo samabhanga mukutumirwa mari vasisakwanise kutumirwa mari.
Kuvharwa kwemobile money kuchasiya vanhu vakawanda vasingakwanise kuita matransactions, which means a lot of people are not going to be included financially. Ndiwo masystem anga akushanda kuti mari isvike kune avo vari mumaruwa nevari kure.
Mugari wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vanoti kurambidzwa kushandisa kufambisa mari mumafoni richaita dambudziko guru munyika sezvo vanhu vakawanda vachishandisa EcoCash kana One Wallet mukubhadhara nekubhadharwa.
Idambudziko guru iroro ratopinda nyika nekuti isi tichitarisa mamiriro akaitawo ikonomi yedu. One of the pillars ringaratingati bango rakamisa economy yedu EcoCash.
Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kunyatsojekesa kuti chanyatsorambidzwa chii nekuti mari dzinoiswa mumafoni dzinoshandiswa zvakawanda uye dzimwe dzinoiswa semihoro kwete kutenga madhora ekuAmerica.
Havana kunyatsojekesa kuti vanzi vari kumari EcoCash yamisirwani nekuti tatoshamawo isu. Tata kutochema kuti dzimari dzedu dzizhinji dziri muEcoCash. Tangoonawo vanhu vari kungotengawo nadzo toro mahombe akaita fanika ana OKR. Saka kana vachitaurira vanhu vabva vataurira vanhu, vanhu vanovhunduka ka vachiti mari yedu haisina basa sezvakamboitika pashure pavagono paya.
Vakawanda nhasi vanga vakazara muzvitoro vachishandisa mari dziri mumafoni nekutya kuti dzinovharirwa mumafoni avo. Muchemo Statistical Instrument SI 80 of 22 unorambidza kushandiswa kweEcoCash Telecel pamwe neNet1 kutumira nekutambira mari, hurumende ichiti zviri kushandiswa kurwiswa kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi munyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mugwaro rakatanga kuburitswa nehurumende nezuro munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vakati pane kuferefetwa kwakaitwa nehurumende kwaakaburitsa pachena kuti vemakambani anofambisa mari mumbozha nhare ari kushanda nemakambani anotenga nekutengeserana pastock exchange kudonedza upfumi hwenyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani yeEconet panyaya iyi, asi nezuro Econet yakanyora padande mutande rayo kuti vanhu vasarohwe nehana nemashoko avamangwana ichiti Econet inoteerera mashoko anobva kubhanga guru renyika kwete kuna vamangwana kana mamwe mapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMasaraure vakasungwa nezuro ndokuendwa navo kumasvingo uko kunonzi ndiko kwavakapara mhosva. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvaitika mudare kumasvingo.
VaMasaraure wapinda mudare nhasi kumasvingo wakamirirwa namukoma Martin Mureri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipiwa mhosva yekunzi wakaita gathering kana kuungana zvisiri pamutemo muswe wa22 kumasvingo ikoko pari kunzi pakaitwa protest kana kuti kuratidzira nevadzidzisi wekumaruwa weARTZ Atos. VaMasaraure pazvakaba mudare ndezvekuti vapihwa mutongo webheu vanzi vabhadhira mari yechibatiso $500 svika nyaya yavo yapera waona rusunguko rwavo nhasi.
Ivo vaMasaraure vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa nemapurisa?
Gwete ravaMasaraure mukova Mureri vari kuramba mhosva iyi, uye vaMasaraure vari kuramba mhosva iyi kubudikidza nekutaura kwegwete ravo kuti havana chavakakanganisa. Vane kodzero dzakawanda zvikuru dziri mubumbiro redu, right to petition, right to protest, rights to demonstrate.
Tikunzwa kuti mapurisa ekumasvingo akatevera vaMasaraure nezuro kuHarare kuti vazovasunga, vakambinge vaedza here kuvabata vaMasaraure vakakundikana kunge vachinotsvipira kumapurisa ekumasvingo?
Aiwa, isu tagara tichiziva kuti zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe idambe tambe chairo. Hazviitiki kuna vaMasaraure voga, zvinoitika kune vanhu vakawanda zvikuru. Kungonyangirana, kunyangirwa ikoku chinhu chinogara chichiitika zvikuru munyika yedu iyoyi, musingafungiri kana even magweta apa assurance yekuti chauya nanhingi kuchi kupolice station munozongoona pane zvakaitika zvakawanda. Kwete izvozvo zvega, munotoona nekumbonyekedzwa kunyanyanyanya nenyaya yevasikana vatata vanana vaJohana vaCecilia vanaTai mabatirwa wakaitwa. Saka nyika yedu tinoiziva, vana Justina unozero wakabatwa sai na 2008. Tine nhoroondo yenyika yedu yekubatwa zvisina tsarukano.
Ipo pavakatakurwa nemapurisa vachiendwa navo kumasvingo nezuro, vakabatwa nenzira yakanaka here sekutaurawo kwavari kuita kana kuti kana mambotaura navo?
Tinochema-chema, magweta acho achema-chema zvikuru. Inyaya dzichapinda pachatanga nyaya yavo kutrial, inyaya dzichaiswa namukoma Martin Murere gweta ravo. Vachanyunyuta, vachaudza kumatare nekubatwa zvisina kunaka kwakaitwa Masaraure. Tinodavira kuti matare achazvitarisa, achazvigamuchira.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mune imwewo nyaya, vamafunda vanoti havasi kufara nemutongo wakapiwa madzimai matatu MDC Alliance anoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova wekuti vasashandise madande mutande esocial media akaita seFacebook neTwitter.
Gwetawo muzvare Rosalind Hans, muzvare Tino Mudashoko, mukoma Alec Mchade, hama Jeremiah Bamu, zvino zvavanogamuchira sevanhu vanoswera kumatare, zvavanogamuchira kuti zvakanaka, zvavanogamuchira in terms of kuti ndo zvakatarwa nedare. Asi Zimbabwe tirikungoshamawo nazvo kuti takaswe kutanga zvakaitwa panana na President Peter Mutasa weZCTU, panana Mukoma Japhet Moyo weZCTU, pana Ivan Mawarire. Idzo nyaya dzekuisa magegi, ndio magegi muchirungu, kubatwa muromo chaiko kunzi hamufaniri kunga muchienda pasocial media, hamufaniri kunga muchitaura neprivate kana public press nenyaya yenyu. Zvinhu zvatinonetsika nazvo zvikuru kuti maconditions iwaya ari kubva kupi, nemhaka yei matare edu ari concerned nesocial media. So we see this as a violation, kana kuti kukanganiswa kodzero dzakawanda, nekuti vane kodzero dzefreedom of expression iri mumbumbiro medu section 62, inotaura zvaizvo section 61 yebumbiro redu yefreedom of expression. Tinoshushikana zvikuru kana izvozvo zviri kuitika kunzi matare mahombe High Court ari kupa gag order yakadai. Tinorwadziwa zvikuru, tinobatikana zvikuru zvichiti aiwa, handiti bumbiro rine kodzero dzakawandudzika dzakadai ngazviitwe saizvozvo.
Pane matanho here amuri kutora sesangano vamafunda kuti mitongo yakadai inge ichipikiswa kuitira kuti veruzhinji vange vachiwana kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika?
Ndinodarira pari zvino vakomana nevasikana vekumagweta ekodzero ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights uyezve Wana Media Institute of Southern Africa Misa Zimbabwe pana Thabane Moyoko. Pari zvino ndinodarira kuti vanenge vari kuisa misoro pamwe chete, handifungi kuti vane zororo paweekend ipapa kuti nyika iyi yashata iyi, nyika yaipai, hatizvigamuchiri izvi. Zvekuti pamazuva ari kutevera ndinodavira kuti pane zvingangoitwa nemasangano anorwira kana kuti anomirira freedom of expression navetilechara iwana NGO forum na MISA kuti vachallenje zvinhu zvakaita kudai sekuumbunyikidza kodzero dzavanhu mukutaura kana kuti ta free expression yao.
Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira madzimai matatu eMDC Alliance vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti bata ravo harisi kudzokera kumashure nezvinangwa zvaro kunyange hazvo matare ari kupa mitongo isiri kuvafadza. VaChamisa vanoti vari kuenda kumatare kuitira kuti pave nenhoroondo inoratidza kuti bata ravo rinotevedza mutemo. Asi VaChamisa vanoti simba rezvematongerwo enyika riri muvanhu.
Isu tiri pachena kuti chinonzi bato hausi mudhuri, chinonzi bato haisi pfungwa inobva kudare redzimosva, chinonzi bato vanhu, chinonzi bato tisu. Uye tinoziva kuti panogona nge pane kusaona kwakajeka kwakaitwawo nedare redzimosva, vachaoneswawo nenguva yakafanira. Hatisi kana kutomboshaya hope kana kutambudzika nechiitiko chakadai, nokuti tinongozviziva kuti pakupera kwazvo zvose nyika ichafamba zvakanaka. Muzinda mukuru wemusangano uchatorwa nevaridzi vavo, nokuti musha uyu uri kugarwa uchirendwa nesu veMDC Alliance kubva kune vakabata musha uyu vari varidzi vemusha. Saka hazvo akabva kumatare edzimosva hazvinyanyo kutikanganisa, nokuti isu tinoziva kuti kumatare evanhu muhana dzavo mupfungwa dzavo vanhu vari kuziva zviri kuitika kuti musha wapindwa napongwe, ZANU-PF yapindira mukati. Isi hatitomboni hama dzedu dzimwe dziri kushandiswa sekuti ndo dambudziko. Dambudziko iZANU-PF, dambudziko ndeamunangagwa. Vane hondo yavo yekuti takavakwapaidza muna 2018 maelections, havana kuzombomuka kubva ipapo.
Kune vakawanda zvikuru vatsigiro venyu vari kuti izvo muMDC Alliance muzere magweta vaWelshman Ncube, vatendai biti nemi VaChamisa pamwe navaJob Sikala. Chii chaizvo chiri kupa kuti imi muende kumatare uko muri kukundikana?
Patinoenda kumakotsi ngazvinzwisike nenyika, mazuva aya ngaagamuchirwe atambirwe kuti tinoenda kumakotsi chiri chinangwa chokuti tivandudze kana kuti kuparura chinangwa chedu chekumatongerwo enyika, yatingati illegal strategy inofida kupolitical strategy. Zvinhu zvese zvepolitics zvinoperera kuvanhu, asi kuti zviperere kuvanhu zvoda kuti zvinge zvatsvetwa pachena kana kuti patafura, patebhuro, pamusoro pegomo. Izvi zvinoitwa taenda kumakotsi. Saka kuna vamwe vanenge vachigumbuka kozvaendere kumakotsi, haisi nyaya yekuti kune magweta, inyaya yekuti tiri bato rinoda zvemutemo asi rikuona kuti mutemo wekwedu waakushandiswa zvakasiyana nekuti zvinotarisa kunzi wabuda mubamani chinhu chatiri kutsoropodza chinhu chatiri kuongorora uye hatizodyiwe sematemba takasvinura tinoda kuti titange kuona mumwe muonero wokuti kana tichienda kumakotsi tiri kungoenda kumakotsi yete tazvizvurudzwa asi sisu tiri kuendesa vamwe nekuti taona kuti ha patiri kuenda ikoko kunenge kwa nemamwe maitiro ekuti tinobva tanoona sokuti chizarira chiri kushandiswa nehama dzedu dzatiri kuona dziri kushanda nevamwe kuseri uko vatisiri kuona
matare amuri kutauraya vachamisa akatiwo MDC Alliance harisi bato riri pamutemo zvii zvamuri kuita mukugadzirisa nyaya iyi
haicho hachisi chokwadi mukoma Ray chakataurwa ndechekuti vakati pamagwaro akanga aripo panguva iyoyo vanga vasina bumbiro remutemo MDC Alliance asi vakatotaura munyaya iyoyo vakanga vachizeya nyaya vachitapi kuti MDC Alliance ibato asi chatisina ndechekuti tingati ine gonda here kusuwa kana kusuwiwa kuendesa vanhu kudare kana kusaendesa vanhu kudare saka toda kuona bumbiro rayo remutemo izvozvo zvakazogadziriswa nemagweta edu nokuti zvinhu zvakanga zvange zvisina kunge zvakumbirwa kubva pakutanga chokwadi chiripo ndechekuti ZEC ndo yakagara pasi inogara sedare rezimhosva inonzi nomination court inonongedza maMP emapato akasiyana siyana inovheta inopinda nokusarura kana kupepeta mapato kupepeta mazita kupepeta masymbols saka isu tiri MDC Alliance tiri bato sematorerwo atakaitwa panomination court so kuenda kwatakaenda kuconstitutional court tichikwikwidzana vamunanga kwatichiti mabira sarudzo mabvuta masimba mabvuta mavhots vanhu havana kuwirana nemi so kukwikwidzana kwatakaita navamunangagwa tichienda kuna nasupreme court ivo vane zvimbwasungata zvine zvimwe zvikonzi zvavanoshandisa sekukwikwidzana kwatakaita nezanup f nanatokozanu kupe nemdct kumasarudzo dzatakaita tikaenda kuparamendi kupe anga ane mavhots ake MDC Alliance yanga ine mavhots ayo ZANU-PF ine mavhots ayo
tiri kuona kuti nhengo dzenyu dziri muparamende dziri kudzingwa nebato riri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muri kutora matanho api kuti izvi zvisarambe zvichiitika
vagadzirise ipapo vari kudzingwa neparamende ichishandiswa nezanup-PF vari kudzingwa nokuti vaona hovhorosi yavari kupfeka kupe nevamwewo vari kutorwa vari kupfekwa sehovhorosi vanopfekwa sehovhorosi nezanup-PF kuti vashandiswe sana Daka Boy vashandiswe sevabiki vashandiswe sevadzvenyiriri vashandiswe sevabvuti vezvakavhoterwa nevanhu isi hazviti kanganisi nokuti chinonzi paramen kusarudzwa nevanhu chinonzi paramen izwi revanhu haugoni kunombunyikidza izwi revanhu haugoni kunombunyikidza zvido zvevanhu nesimba revanhu chero kabvuta ukanoti vanhu tabvisa iko kuda kutobvisa vanhu iko kuri kuitwa nezanup-PF ichishandisana nehama dzayo zviri kuitwa nokuti vari kutya vapererwa isaini yedesperation isaini yokupererwa isaini yokushaya mano inoda kuti igadziriswe inoda kuti ibatwe ifambiswe zvinhu zviite kuti vanhu vaone kuti vangafambisa kuenda musangano wedu uende mberi sei saka haisi hativhunduki isu hatina matambudziko atinotya tinongoramba takatarisa kuti tiri kuenda mberi vanhu
avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare teererai zvakare mangwana apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaNelson yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naFelicitas Murata kana kuti Maititi vachitaura ivo pamusoro pe self-quarantine yavakapinda mushure mekunge vabva kuBritain uko vakanga vaenda kunoita mabasa asi vakazovharirwa neCOVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti private quarantine iyi yakamira sei?
NdimuZimbabwe ndine muquarantine. Hapana chandiri kuona so far nekuti ndiri mu quarantine but chandongozva ndechekuti I'm safe in quarantine and ndiri kubatsira zvakanaka mu quarantine mandiri andina problem zvangu.
Vari kutaura here vebazi rezveutano kuti vachazowana vachikutesta ivini?
Ini ndinoenda to test and I should be tested tomorrow. Then kana ndiri right I think ndichaenda kumba. Kana pane zvichireva kuti ndine corona ndingenda kuti ndirapwe. Saka test kumangwana then I wait for the results and then when the results come out I think ndinenda ro free kuti ndiende kumba kwangu.
Zvina hamusi kutya here kutestwa nokuti vazhinji vanenge vachiti kutestwa kwacho kunenge kunotirwadzi.
Kunorwadza asi kana zviri izvo zviri kufanira kuitika hazvitizi. Unototi utongoshingirira but yes kunorwadza.
Tinoona vamwe vazhinji vanga vari kubvunza kuti private quarantine inofamba sei. Imi makaiwana paintaneti here zvinofamba sei?
Pane vanhu vari kungodirivhara manzvimbo dzavo savari kuitira private iri certified. Saka zvaunoita unoenda online wocheka like for instance zvainzi Holiday Inn iri open nemamwe mahotera nedzimwewo nzvimbo kunana Borode uko dzakasiyana-siyana but dzakatenderwa nehurumende dzinofanira kunge dzine mapepa anoratidza kuti ndo zvavari kuita ndo dzaunobhuka idzodzo wobhadhara wodini otwa quarantine yako.
Munenge muchipiwa zvikafu zvimwe zvese izviri kana kuti munozvibikira mega?
Pamari yese aiwa isusu tiri self quarantine. Tiri muquarantine yedu tega yaunenge uri wega uchange uri kutogara muimba. Quarantine yangu yakangoita kunge imba ndinotopinda mukitchen mangu ndichibika ndotobuda ndopinda mubathroom ndichishandisa ndega. It's a very smart and safe when it comes to corona because haunaonenge uchibatana naye. Mamwe mapublic quarantine anonetsa nekuti kana makamirira kutestwa panogona pane one automatically atozadza mumwe nekuti munenge muri crowd. Of which inini I chose private nenhau yekuti ndinozvityirawo upenyu hwangu kuti dai ndakatora iyi yekuti tinongosanganidzwa tese tiri panzvimbo imwe chete. Ko kana inini ndinacho ndienda kutozadza vamwe. Ko vamwe kana vanacho vane vakutondizadza. Saka haina I preferred zvangu kuti ndiende kwangu kwandiri ndega. Ndoitwa zvangu ndiri ndega. Kana ndichiziva kuti ndinayo ndoziva zvangu kuti aiwa chirega ndirapwe. Asi kana ndisina ndongozva kuti I am safe and covered. Ndinenge ndiane mufaro wekuenda kunoonawo vana vangu nekuti handitodiwo kunoona vana vangu chiziva kuti ndinacho ndichida kuenda ndichiziva kuti ndiri free, COVID free, kuitira vana vangu vanga vakazvichengetedza.
Ivo vana vari kutambira sei kuti murimo imomo muZimbabwe asi havasati vakuonai?
Vana vangu zvangu they are used to me whether because ndiri munagara anongotravela a lot. So it's not new to them that mama hapo. Plus video call ndo inowanzotinyaradza zvedu. Tinombochemedzana, tombodini, tombota I miss you, tombochema. Asi now they are much happier because they know that mama vari padhuze. Saka tongoti nguva yasara kuti ndivaone ndodikidiki. Ende ndo yakakosha kuti takabva kuro kuti tingochemedzana. Vachingoti mama we miss you. But ndikufara kuti ndakuwadzana navo anytime ipapapa. Dikangonzi COVID free aiwanda kutorova pasi.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Felicitas Murata vanozikanwa nezita rekuti Maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa tinotendai zvakafamba zvakanaka nenyasha dzashe. Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Garamu mbaiwe, keza maoko iwe. This is my titi, Ubabati.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington, uko ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbo tarisa nezve kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance. Tichita hurukuro nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume. Avo vane bato rakanga riri mukati memapato manomwe akaumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaNgaruvhume.
Maita basa vakandemiri tinotenda.
VaNgaruvhume, mungatiudza kuti bato renyu richiri nhengo here yeMDC Alliance sezvamakanga muri pamakapinda musarudzo dzemuna 2018?
Bato reTransform Zimbabwe mushure mesarudzo dzegore ra2018, executive yeTransform Zimbabwe yakaita musangano mushure mekunge vatungamiri veTransform Zimbabwe vakonsulta kana kuti vabvunzurudza kuvatsigiri vedu vebato renyu. Vatsigiri vebato reTransform Zimbabwe vakakurudzira kuti mushure mesarudzo Transform Zimbabwe haingachapfuuriri mberi iri nhengo yeMDC Alliance. Saka executive yeTransform Zimbabwe yakapasa resolution yakaita kuti Transform Zimbabwe ibude muMDC Alliance. Saka ndo position iripo izvozvi.
Tichitarisawo mashandura amaita semubatanidzwa weMDC Alliance neukama wemapato akanga ari mumubatanidzwa imomo, zvii zvamungataura pamusoro pemashandira amaita?
Kushandaka taishanda sezvinongoitika mumusha wese vakandemiri. Mumusha munonga muchidhonzerwana, mumusha munonga muchipa, pamwe pacho muneka kukakavadzana, pamwe pacho muneka kuwirirana, pamwe pacho munoita sekuti hamusi kuwirirana. Asi zvese izvozvo ndingati takashanda semashandiro ataifana kuita. Tine zvisina kubude zvakanaka, handingadi kuparamba ipapo. Tine zvinhu zvisina kumire zvakanaka zvikuru sei takuende kusarudzo. Takaita madouble candidates nezvimwe zvakadaro. Asi tinewo zvakafamba zvakanaka mukushandidzana kwetakaita. Saka takashanda hongu, tichiti pamwe taidhonzerana sevanhu vari mumusha mavo kana kuti sevanhu vari mualliance. Hazvishayikwi kuti mutadze kuzodhonzerana dhonzerana. But overall and above everything, takashanda sezvataifanira kushanda patakanga takabatana tiri alliance.
Iwo mubatanidzwa weMDC Alliance uyu, tingauti ibato here vaNgaruvhume?
Isu patakanga tiri mualliance, yakanga risi bato. Sezvo isu taitova museTransform Zimbabwe, titori autonomous, takatozvimirira sepolitical party. Tikasvike petakati after sarudzo, tikaite meeting yedu, executive yedu, ikatoite chisungo chekuti taakumbosuduruka mualliance, kuti basa redu rimbopfuurire mberi rekukudze Transform Zimbabwe. Saka ipapo, alliance yanga isi bato. Kana yakazosara ichiite bato, izvi zvakazoitika, isu tabuda, tisichari part yealliance. Saka asi patanga tirimo isu, yakanga isi bato rimwe chete, asi wanga uri mubatanidzwa wemapato manomwe. Kana kuti 7 ndo zvanga zviripo. Asi tabvako hatizozivi zvakasara zvikaitika nemaagreements avakazoita nemisangano nemakongress avakazoita. Tanga tisichari part of the alliance panguva iyoyo. Saka handichazive kuti ipapo zvakazofamba sei.
Imiwo serimwe remapato anopikisa muZimbabwe, muri kuonawo sei makakatanwa ari kuitika pakati peMDCT neMDC Alliance?
Makakatano aya haana kutinakira zvachose semapato anopikisa muZimbabwe. MaZimbabwenzi vanai muZimbabwe vari kutarisira zviri nani kupfuura zviri kuitika izvozvi. Taida kuti matambudziko iwaya nekunetsana ikoku kunofanira kupera, kuti tese semapato anopikisa tibatirane kurwisa ZANU-PF. Tibatirane kutsvaga kuti vana veZimbabwe vaone shanduko muZimbabwe. Pari zvino zvezvakaita nyika iri kunyanya kutooma nekushata. Tinofanira kunge tichiuya pamwe chete kubatirana kuti nyika iite zvakanaka. Saka makakatano aya tinoti dai apera, tinokurudzira kuti ngavagadzirisane vapedze makakatano aya. Vamapedza vobatsirana nevamwe vose kuti tigadzirise nyika iite zvakanaka. Zimbabwe is bleeding, inode leadership and we must come together kuti tigadzirise nyika yedu yeZimbabwe. Saka makakatano aya haana kutombonaka zvachose.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaNgaruvhume kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Oneka izvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda. God bless you to my brother, maita enyu.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-EcoCash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts, ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu bayabele mali ezaluza ivalue mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obed Masaraure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheyo.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga, lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve neGwabalanda, amagabha avuzayo.
Mina khonapha kujayela abantwana abathathu bagula bonke, ayikhanga nokugula ukugulela ukufa, ngoba bathwale ngabasesibhedlela lomkhulu olesendwanyeni kucine esezithengwe empilo for one. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabeklinika kodwa ndokobe admitiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi kulabantu abalichumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisitshiyagalombili bebevela kwele South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba abahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-EcoCash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali, kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezinhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Deborah Mgasa, uthi ngempela i-EcoCash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Silokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le-lockdown lekhona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisa ukuhamba bese emabhenki, bese yakuma izikhathi ezinde sikhangelelene le lakhona lokho ukuthi kumele ube le social distancing lamabhenki kuyaphuzwa uyangena ebhenki usithi uyadinga imali njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu besikubona i-ecocash kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali zeyama-bond notes liyakubona yini lokhu la kumhlanganiso yenu sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo zikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise so nxa ngathi ezizingasasebenzi sebenzi yala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yobenzaukuphiwa besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi iyi kade uhamba njani umkhwenyana wathi kuthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lilizwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kule something wrong sihlala sithi nothing for us without us as informal sector sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha siba lama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hhayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sithi linanzelele lani mavenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina ama-venders ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi nokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi
Lo ngunkosazana Debra Mokasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi ngabala ama-bank accounts, so kuzathi ukuthi abantu abaningi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa asikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi le nkohlakalo.
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma-policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama-policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini. Kuyini esikhangelele ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi sokusitsho ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga umbe uthi azahambisa njani ibhizinesi lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lowo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa, sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo, njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanne Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obert Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso e-$500 RTGS emasingo Major Street Court emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwamasaraure sesibona ngani indlela sizame kusetshenziswa nguhulumende ukuzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ikuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister ngama-permanent secretary ayantshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende, kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo, section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela, ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela. Section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa, eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe, until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapolisa kasilandaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo ethu, sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubhane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabo uhulumente uyangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo, ngoba iningi lingenelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, njalo abanye osomabhizimusi abasafuni la ukuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngamarand akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
Lokudla kukhona akutholakali, liyapho uyithola khona impuphu i-50 kg bayibiza 650 rands, thina kwabo singaholi ama-rands sihola amabhondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba, ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha, lokho kungela ncedo esilitholayo. So angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu isakhamuzi seshake phansi kwenduna uMasuku, yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi, asitholi imali. Khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi, ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu, ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela, ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazi sakukwanisa. Sinkwasisikwazi itiya sinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya yikudla. Ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi siyayibona ngaphi imali, akula mali. Sipungaukuncengisa nje tevele asisayazi ti ngokukhwela kwezinto, yonke into uthuthuthu uyafika ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile, pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo esinganjalo isakhamuza komthazo sithi ukuvalwa kwemingcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe. Siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhodi avaliwe, so indlala, abantu sebebulawa indlala kakhulu, ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini. Imfula ebesiyithembile isiqalile ukutsha kadesi, abantu sebethwele nzima. Amanzi aluhlupho kakhulu sibili, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutsha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube isakhamuzi seMasholomusha eMatshetsheni, yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiye eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe. Siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisa ukusithumezela. Esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeki, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaWard 6 komtshazi umnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Indlala enkulu kakhulu kakhulu, njengoba nezithethi bendlane lamalitobhuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona, hhayi kuze abantu lezibasibuli ngendlala, ngoba abaningi kabaholi. Le dona esiholisayo i-Afrika layo yathatha ngenumber zabantwana phakathi komuzi, special welfare layo inumber yisintuthwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhala sikuthi uhulumende nxa kungala nyathelo elihle abantu sekuzaba kubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo seZansi emaNdebeleni seliqongelayo kwabangamathumi amahlanu 50. Iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. uzulu kuthazo kube ngaphume emakhaya kungela sizathu agqoka ama mask ageze izandla njalo engazondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheka waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Linga litshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami yabo ungene ehlelweni kwe-Studio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani?
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa saqeda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo ziphahlwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalele parliamente uthini?
Mina abamelane lodaba leparlamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa. Bengavotelwa 5 years, asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona. But uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni. Abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngize ngicela ukuthi singancediswa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inumber zabo council lezama-MPs abawinayo lezama-minister bezosincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenkisilanda abantu abami khona ngikhuluma ngiyaquma igusi ngihamba ngenqola zenkabi.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba, abatholi lutho, akulalutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ngikathesi ngithi ngiyadinga lapha, ngidinga kumbe ngama-biscuit. Ama-biscuit kuthiwa 80 pondi, abantu abamsebelambile isinkwa 50 pondi.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akulalutho.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithwele nzima sihleze egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hhayi, kuyezwakala, sibongile. Loke ngumnumzana Morgan Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mguni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Libizwa nguPetronella Mguni uManyathi. Ngihlala khonapha eLuveve. Yeah, okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Sina besakhangelele yona lo mkhuhlane okuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazele nje. Kodwa ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha kwasibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe our pants down. Sure, asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke. Hayi khona nokugula sisi, ukugulela ukufa ngoba ngibathwale ngabasesibhedlela ukuthi siphithi kakhulu lo mkhulu olesendwane yezi. Ucine esedijeyine empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa ke obe-admitiwe nguyena. So into le isidanise kakhulu. Isethi siqale sazonda kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa iloven kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza.
Kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingeza ukuthi sokumele axhwathiswe?
Amanzi thina sibili besingakawaxhwathisi ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakagcina sinathile sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ama-serious cases but otherwise everybody endlula saba affected. Sasivele singaxhwathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kule dengue.
Seliwanatha kathesi amanzi la?
Siyawabhoyila asibanathi sibili sesisaba wona amathephu impompi yona wayikuyivula so usuchalela uvali ma ngoba into leyi i-affecte labantu abasivakatshelayo. Uyabona kula ma-cases khonapha around abantu abafileyo omnye umfana ufile empophomo obevakatshela usisi wathela wafika wanatha amanzi. So sesiwesaba sesinathela ukuthi kanti vele siza kuthini sihlalela uveni otherwise umuntu angathi ufuna ukubuyela uveni vela sesithi buya nesigubhu sakho samanzi ngoba laninomzra wami wamvakatshela lapho uthe sebuyela ngale semvonela ukuthi sengenesiso sitshaya igazi. Wakholana ukuthi eklinika laphana eklinika sahamba sesithi uhisi besibhadala asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi besingabhadala. Uhlupho lusukela kasenze sisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani ukuze uyefika khona lesibhedlela it was a struggle lokuphendula. Ufika ngale sinikwa amabhili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla khonapha ezindlini. Asikwazi ukuthi ama-authorities aza kuphatha njani but abantwana babuyele benethe ama-deals ayesabeka imali esingakwenzi ukuthi sayiqalise lapha.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasavalwa?
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashiwa lapha asikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa kodwa ke ukuthi aserayiti hayi khuluma kunje nje khonapha asosita eluzevele divide all zinoveze langapha kithi emafakeni kunomntwana futhi osesijile ofundenyana. So kungani into nje lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esaqhubekela ngoba kunabantu abalokhe besijhiya asingethe kanto soze ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela kusawonite esifayisijani angithi. So asisakwazi ukuthi yiwo nje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala?
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sithe sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchafa basitshela ngokungagesi amateyini basitshela ngokuya kukha ama-sugar cane lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona leyi ndaba. So I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi sasivakathele sibili bese behamba dotido basinikile la mateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika asisabhadali siyabonga but it was too late they acted too late. If laba bantu babezele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MPO eluveni. Hhayi umama ukhwinqe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if u-MPO engazangangenelanga uMrs Stella Ndlovu. Awuncedise kakhulu mama akulandu angayifinyelelanga okhoze ungeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukamele amasiyanakhe siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyo omanyathi esixoxelaye eseluveve koBulawayo.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.